Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 16th, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about family planning.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and I'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voaindebele.com.
But it also makes a difference in the lives of the individual women and the children that are born into these families, because it allows women to be able to recover from each pregnancy, become more productive, have children that the families can look after, that can survive, that can actually benefit from the education sector. And in the long run, the whole country will benefit because we will be able to develop as a country.
Vanhu havasi kushandisa nzira dzekuronga mhuri nekuti pane mapato enzira dzekuronga mhuri akasiyana, ma short term, ma long term nema permanent method. Saka pari kunzi kana vanhu vakashandisa nzira dzekuronga mhuri dzatiri kuti ma long term,
kuyananzelere yadoku kutena avantwana vayafa vantwana vancane, especially vangazalelwa dhuze dhuze ngoku mhamu yave ngala mali uyave ngasakwanisi kuvagcina vantwana vakhona base vesifa. Okunye ikuthena iZimbabwe vele isilo uyanga okuthize phakathi, so ukuthi siza kuthi akuyekelwe kumbe kubhenwe kumbe abantu bangasebenzisi contraceptive ngenye indlela, sesifuna izidumbu sesizangezelela amamojana.
Once again, thanks for joining us. If you are just joining us, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are going to talk about family planning.
The government today pledged to facilitate the continued access to family planning services, especially in rural areas, while looking for ways to eliminate user fees for family planning.
This came at a meeting organized by the Zimbabwe National Family Planning Council in collaboration with the United Nations Population Fund, focusing on the theme, economic returns of investing in family planning.
What do you think about this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. Ye, kunjalo ke foito.
Unguka Gibbs nasi tida kuti tinge tichitarisa nenyaya yekuronga mhuri. Se zvanga zvichitaurwa nemasangano yakaita sana National Family Planning Council ne United Nations Population Fund. Uchiziwo kuti mazuva apera vamudede vakakonzera mutauro wakanyanya munyika umu. Vamudede ndo registrar general kana kuti mabharani mukuru wehurumende pakati aiwa zvekushandisa zvinhu zvekuzvidzivirira hazvifaniri kunge zvichikurudzirwa nekuti vanhu vanofanira kunge vachiona kuti vaita vana vakawanda nekuti vari kuti ivo uwandu hwevanhu vari muZimbabwe kana kuti yatingati population ye 12 million
Inlochwane
inenge shoma asi tiri kuzwa kuti masangano ya sangana nasi vanga vachishora vabudede nemashoko iyaya Gibbs.
Ye, kunjalo ke Blessing, simzwile ke umnumzana uTupai wamndide khuluma ye unobhala jikelele oqakathekileyo sibili xa sokubuya iregistra abantu uyakwazi ukuthi kulabantu abangayelizweni njalo kuhlupha ngapi. So sake sezwa kuqala ekhuluma futhi ngakhona kungani kuyafanana. So kade sekhuluma ukuthi hayi yekelani amaphilisi, yekele konke okwenziwayo family planning, singazi ukuthi abantu bathini ngalokho. Asikhulume nizulu ye nasi nombolo 001-202-619-2077. Ye, ikakhulu esikhuluma ngakho Blessing, sikhuluma ngokuthi imuli yenziwa njani njalo nxa uyenza kuba njani le kumnotho welizwe, kuba labantwana bangu-2 kumbe ubele 10. So, kuhambelana njani kunoko?
Of course, for those of you who are just joining us, we are going to talk about family planning. But of course, the Registrar General Tobaiwa Mudede touched the storm when he said this recently, that he was pained that his little daughter must go on contraceptives. The Registrar General added, condoms and other birth control measures interfere with the natural process created by God. And he also said Zimbabwe, whose population is around 12 million, should freely reproduce and multiply. Gibbs.
Go out there and multiply, eh?
Yeah, so he, said Mudede.
I think maybe he wants to write a thesis or something, right? So people were questioning his credibility and on such issues, mm-hmm. you know, that he's supposed to register maybe many kids and stuff. Mm-hmm. We don't talk about the use of some of this.
Yeah, we have our first guest. Our first guest is Linda Mpofu. Linda, good evening.
Evening, how are you?
We are doing fine, and thanks for joining us, Linda. Maybe Gibbs, you can start the ball rolling.
Now, Linda, can you tell us, do you see any relationship between family planning and the economy? What could be the relationship there?
Yeah, I think there is a very big relationship there, because in order for you to have a family, your economy has to be in the rightful place. Or let me say, you really have to be strong economically. So definitely there is a relationship there.
So if we have got about 5 kids compared to somebody with 11, does it mean that the family suffers? What happens, really?
No, it really differs. If you've got a lot of money and you can afford to have 11 children, then it's fine. But then, you know, in this situation in Zimbabwe, I really think that you can't really have more than 5 kids, because if everything is expensive in Zimbabwe, you think of taking your children to the hospital or to a doctor, it's expensive. It's money all the way. Mm-hmm. And mm-hmm. the more the kids or the children grow, the more money you use. So it's definitely more expensive to have more children.
Mm. And I think we have our second guest, Linda. Please do stay on the line. Mr. Simon Chikwizo from the Zimbabwe Family Planning Council. Mr. Chikwizo, good evening.
Good evening.
And thank you so much for joining us.
You're welcome.
Mm-hmm. Vachikwizo, mukatudze kuti sangano renyu rinoshanda sei muZimbabwe. Mutudze kuti zvii chaizvo zvinenge zvichitwa neZimbabwe Family Planning Council.
Zimbabwe National Family Planning Council mm-hmm. is a parastatal under the Minister of Health and Child Care.
Mm-hmm.
So, actually, its mandate mm-hmm. is to coordinate the provision of family planning services in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So the reason why the government actually embarked on family planning program
mm-hmm.
is actually for the benefits which are derived if a nation or any country
mm-hmm.
have proper family planning programs
mm-hmm.
in their areas.
Mm-hmm.
So there are some benefits which are derived from family planning program.
Mm-hmm.
For example, if you can still recall
mm-hmm.
from today's speech from the minister of from the acting minister of health
mm-hmm.
and child care,
mm-hmm.
he actually said family planning is an economic and development issue
mm-hmm.
that extend beyond not just health,
mm-hmm.
but the results which are really important
mm-hmm.
or the benefits which are shown by having proper family planning program
mm-hmm.
extend to other social protection,
mm-hmm.
protection areas like education,
mm-hmm.
poverty reduction,
mm-hmm.
economic development, and other issues.
Yeah.
So it was actually more of a commitment from the government
mm-hmm.
to say there are a lot of benefits
mm-hmm.
if we embark on proper family planning program.
Mm-hmm.
Yes.
Mm-hmm.
So really, the organization is actually complementing the
mm-hmm.
government
mm-hmm.
of Zimbabwe to make sure that the implementation of family planning program
mm-hmm.
is done in a manner in which the government can actually achieve
mm-hmm.
their goals.
Mm, thank you so much. You can proceed.
Of course.
Mm-hmm.
Okay. Of course, the government cannot do this alone.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
It has to also to rope in partners, because really family planning program, implementing the program is expensive.
Yeah.
But we also appreciate the effort which the partners are also doing.
Mm-hmm.
Yes, they are assisting the government in making sure that resources are availed to programming in family planning.
Mm-hmm.
And as a result, all the efforts of the government and funding partners,
mm-hmm.
they are contributing significantly
mm-hmm.
towards achieving the intended objective.
Mm. Thank you so much, Mr. Chikwizo. Please do stay on the line for those of you who are just joining us tonight on Studio 7 Live Talk. We are talking about family planning. Gibbs Nemtere Rwede Ukutanga Mkoma Gabriel Magadi.
Tiripo Magadi.
Aywa, tiripo. Nyayari mudari roma inzwa hii. Munoti wogudi na ayo.
Nanisa tunanyazo nzwa utiega mirasi nyayi.
Tiriguta wara ninyayi kuronga muri kana kuti family planning. Nasiko wangu ine musangano uchikurudzira kuti hurumende kana zvichibvirawo muzvipatara ibvise dzimwe mari dziri kubhadhariswa madzimai anenge akazvitakura uyewo vamwe vachikurudzirawo kuti vanhu vakwanise kunge vachironga mhuri dzavo zvakanaka asi nekune rimwe divi mabharani mukuru wehurumende vatobayiwa mudede vari kuti aiwa siyai vanhu vawande vaberekane.
Yeah, ipapo pane nyaya yakati kure mm-hmm. especially uyu mukuru aronzi Tobai wa Mdede uyu.
Mhm.
Akasakurudzira kuzvarwa kwevanhu.
Mhm.
Haagone futi kuzowana ma namba anowanza kubira vanhu kutaura kuti munyika mune vanhu vanosvika 15 million
mm-hmm.
isusu ma eligible voters tiri less than 10 million
mm-hmm.
saka anotokuridzira chose kuti vanhu ngavazvaro kuitira kuti agowana ma namba yokubira vanhu nayo
mm-hmm. asi tichitarisawo imi mumhuri menyu makarorawo here Mukoma Gabriel.
Idini ndakarora chose.
Tichitarisa panyaya dzekuchengeta mhuri kana kuti dzekuronga mhuri munenge muchizvifambisa sei?
Idini ndinotora zvakakosha kutoti dero vanhu taigona kuita vana vashoma vanoenderana nekuwana kwatinoita kuti tigone kuvariritira vana ava nokuti kuzvara mwana kuti agozoita mombe mashanga zvinorwadza zvinoda kuti dei taigona kuti tikazvara vana vedu vaviri vatatu togona kuvaendesa kuzvikoro togona kuvaendesa kuzvipatara togona futi zvakare kuti vave neutano hwakakosha hwakanaka.
Ko kare kapainzi pae unoita vana vakawanda kakuitira kumunda hanzi kana vana vawanda zvinhu zvinenge zvaakufamba kuwanda uya
mataura zvakanaka chaizvo kuti muri kureva zvakare kare kwakanaka nokuti vakuru vekare vaishandisa mombe dzavo kuendesa vana vavo kuzvikoro vaishandisa zvirimwa kuendesa vana vavo kuzvipatara asi mukore uno wanhasi kuti ungosvika pachipatara chaipo kutaura nachiremba chaiko usina chawakabata muruoko hamugone kunzwisisana nokuti iye anenge achitoda chouviri saka zvinorwadza kuti ugozotarisa mwana achifa asi aifanirwa kunge achirarama nenyaya yekuti washayiwa mari yokuti aende kuchipatara saka kuita vana vashoma kunozotibatsira isusu sevarombo kuti tigone kuvaendesa kuzvipatara kuvaendesa kuzvikoro nokuti iko zvinezvi ivo maministers vari kudai vana Mutobai wamudeda avo vari kutaura zvokuti vana ngavazvarwe ivo vavo vana vanodzidza kuzvikoro zvakanaka nokuti vane mari dzakawanda dzavanongotitorera tisingazivi kuti mari dzacho dzinoenda kupi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mukoma Gabriel nekupinda muchirongwa chedu. Tinotenda.
Zvakanaka Mukoma.
Tinotenda. Gibbs.
Kuti Mnumzana Gabriel.
Of course, Gabriel is saying the years of having seven children, it's over. You know, you can have at least two kids that you can actually send to school, and also those kids can have a better life, you know, because you can at least afford the doctor's fees for two kids as opposed to seven. So he's saying, you know, those years where you have to have a big family are sadly gone. Yeah.
Uh-huh. I still remember during our time, you know, most of the families, you know, the average family, you know, number was roughly about nine.
Yes.
Nine, eight, ten, somewhere there.
Yes.
So now at least people are getting two, right?
One or two.
Yeah. So okay, Ndlovu, mnumzana, okay, Ndlovu, ecingweni lapha ke blessing. Eh, baba Ndlovu, ungatshona njani? Ukhona ecingweni baba, okay, Ndlovu. Okay, Ndlovu, uyangizwa? Eh, ungazana ucingo lakhe luyabaleka lapha ke blessing. Wothe nzame ke umama ke. Eh, Mampofu, sakhona ecingweni? Ye, uyezwa lapha abantu bayakhuluma ukuthi hayi imuli engani inkulu iyahlupha. Ungangcona ukuthi umuntu abele one or two khonapho. Kambe uthini khonapho? Ngena sizwe.
Lokho ngivumelana lakho sibili. Ngivumelana lakho ukuthi hayi abantu abayekele isimo esikifo thina lapha eZimbabwe isimo esibuhlungu esizisa ubuhlungu kakhulu. Ngoba kusukela nje isisu si umama esiba lesisu imali mchokotho ikuphipha imali mchokotho mchokotho umntana aze azalwe lapho khona nxa esethe wazala umntana ngezinye imali inkana kade zemali ozikhiphayo uzikhipha uthi ezibhedlela uzikhipha esiyahlatshela ama-injection uzikhipha kuze umntwana vele umntana azaguge ulokhu ukhipha imali. So nxa ulabantwana abaningi abadlula five imali eningi kakhulu and nxa ukhangele nasezimbabwe wonke umuntu ngumyanga wonke umuntu sengumyanga ngaphandle kulabo kumbe abatshontshayo kumbe abathatha ngaphi imali kodwa iningi labantu bezimbabwe sebengabayanga yikho hhayi nami ngiyavuma sibili ukuthi abantwana abantu abazama ukuthi bebe labantwana abalutshwane ngoba okunye nxa ulokhu uzana abantwana besiba abaningi ikuhawulisa abantwana ngoba awusabaniki lokho imfanelo zabo ngokupheleleyo usupha kuyenza amahafu-hafu uthi alo uzagqoka i-tennis kumbe uzagqoka isandathi loba kugodola ngoba yikho phela okuyenelisayo ikuhawulisa abantwana sibili.
Siyakuzwa kakhulu ke. What Miss Mpofu is saying is that, you know, having too many kids is a burden, you know. So rather have two kids that you can take care of. If you have got, let's say, more than five, you cannot even cater for their education. That's bad.
Regai tidzokere kuna vachikwizo. Vachikwizo, zvirongwa zvenyu zvinofamba sei? Munenge muchidzidzisa vanhu kupi nekupi?
Isusu tinodzidzisa vanhu muZimbabwe mose. Zvinosanganisira mumadhorobha mumaruva kwese kunowanika muno ndokwatinoita maprograms edu iwayo nekuti maprograms edu ndeevanhu saka tiri kuti mumaruva munowanika makirinika akawanda wanda zvipatara zvakawanda uyewo zvakare tine vamwe vanhu vatinoti vanana sekuru kuronga mhuri nana mbuya kuronga mhuri varimo mumaruva imomomo vanoita basa refamily planning uyewo zvakare kana muri mumadhorobha mune makliniki akawanda zvikuru anopawo zvakare family planning zvakare tine mamwe atinoti maoutreach program kune dzimwe nzvimbo dzinonetsa kusvika zvekuti imwe nguva chipatara chiri nechekure kuti munhu afambe distance iyoyo inenge iri distance yakati kurei saka nzvimbo idzodzo inoita zvakare atinoti maoutreach ekuti vanhu vedu vanopa nzira dzekuronga mhuri dzakawanda wanda vanoenda kunzvimbo iyoyo kwemadays kana maviri kana matatu zvekuti vanhu vanenge vachiuya zvakare pavanenge vakakemba vachipiwa zvakare maservices aya asi haisingori nhau yekuti vanhu vanongosvikamba nekungopiwa chete aa pane nekuti chatinoda zvakare patinopa maservisi efamily planning aya pane yatinoti quality ndo chekutanga chinokosheswa icho checho kana tichibiza tichiti quality kureva kuti sevhisi yedu inofana kuva iri full service yekuti munhu anotanga a darwana yepasi achitorwa mabp zvese zvezo zvichitwa achiudzwa uye achibvunza nzira imwe neimwe yatinenge tinayo panguva iyoyo ozotika paanenge apedzerwa kupiwa zvese izvo zvezo iye ndiye anozotinoo zvakanaka ndinoda iyi nzira yekuronga nayo mhuri mushure mekunge zvese ziya zvazvinge zvaonekwa ozopiwa nzira iyoyo yakakodzera kwaari
uyewo
zvakare panewo zvakare madokta akatrenewa kuti vapiwe vape idzi nzira dzekuronga mhuri muzimbabwe mune madokta akawanda chaizvo vane masejari avo maprivate sejaries but those people were also trained to offer family planning yes
aiwa tichadzoka kwamuri muchitiudza kuti ndedzipi dzimwe nzira dzekuronga mhuri dzinokwanisa kunge dzichiningirikirwa dzichishandiswawo nevamwe vanhu tina mukoma toendepi parunhare makadi mukoma toendepi
tiriwo muradio
aiwa tiripo muri kuona sei zvirongwa zvekuronga mhuri izvi
zvirongwa zvekuronga mhuri zvakanaka zvikuru asi indinoona zvangu vatobaya mudedi havana kukanganisa kutaura kwavakaita munhu nomunhu anofanira kudzidziswa maererano nokuronga mhuri aziva marongerwo emhuri ndiye anosarudza nhamba yevana vake
nemawaniro
aanoita ndo maonero angu
saka imi muri kumboti
titi munhu anofanira kunzi ita mwana umwe chete kana vana vaviri mumarizevha munomu tine vamwe vanhu vakaita vana vamumwe chete kana kuti vaviri vari kutambura izvozvo havachisina kana nemwana
ichokwadi
vamwe vacho vari kutoita zvokuchengetwa nemasabhuku saka munhu ngaaite vana vaanoda achiona kuti anogona kuvariritira here kana kuvaendesa kuzvikoro
mati imi muri kumaruwa uku muri kuwana here vanokudzidzisai zvirongwa izvozvi uye kare kakwanga kuina ana tete vaimbogara nevana pasi mazuva ano zviri kufamba sei mungatiudza kuti munobatsira sei vana kuti vanzwisise iyo nyaya yakakoshai
vanodzidzisa varipo tikaenda muzvipatara vanenge vaine muono wavo kuti munhu unofanira kuita mwana umwe chete kana vana vaviri but kana taakuzoenda mumareserva matinogara umu vanhu ivavo vakaita vana vashomanani vari kutambura zvikuru vamwe vacho vana vanogona kuenda kuchikoro vese vegona kuchikoro voenda mhiri kwemakungwa baba namai vose vachingotambura mombe havana anochengeta votsvaga munhu anovachengetera mombe anoita mwedzi umwe chete otiza saka iroro idambudziko
saka imi mune mhuri yakakura sei vatoendepi
ini ndine vana vatanhatu
mune vana vatanhatu aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu nekutidzidzisawo
chokwadi tinotenda zvikuru indokumbirisa kuti musape muganhu wekuti munhu uite mwana wakati
haiwa ichocho ichokwadi mataura zvakanaka kuti no munhu unenge uchizvionera wega kuti ini ndinokwanisa vana vangani hapanganzi munhu ngaaite mwana mumwe chete ndozvanga zvichimboitwa kuchina mazuva apera aya asi vanenge vaakumbozviregedza nekuti kuchina vanhu vanga vakawandisa
tinenge takuparadza nyika yedu bcause vana vedu havasi vese isu hatigone kuenda kwadokta tisingarwari
ichokwadi
tinorwara here but vamwe vedu vechirungu vanoenda kwadokta vonotariswa kuti boka rake rikufamba sei but isi tinongogara dzimwe dzonguva kana tarwara hatiende kuchipatara
aiwa ichokwadi aiwa manyatsotaura zvakanaka majekesa tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda edu ngoma
tinotenda of course Mr. Twendepi has a very interesting view he's saying that no one should prescribe to anyone the number of children that one person must have he's saying it's an individual choice and it's up to the parents and he's also saying that the problem sometimes with those with one or two kids in the rural areas where he is staying, some might even die, others are leaving, and the parents are actually suffering. So it doesn't mean that if you have two kids, you are assured of a good life.
Yeah,
very
so
interesting.
Very
and
interesting
he says that Tobaya Mdede is right. You know, no one should tell people that you must have a certain number of children. It's up to you as an individual. And by the way, you remember there was a story in the Herald recently of this man who has 128 children.
Yes, yes. I still remember reading that story. It was a fascinating story. You know, how can you have so many kids, you know?
Indeed.
From different women and...
That's interesting. Yeah. Of course, he's from the Johann Masowe Church, with 128 kids.
He reminds me of King Supuza. Eh?
Yeah.
So, again, you know, okay, Ndlovu. Also, come on, step into Gile. Baba, okay, Ndlovu, please hang up and try it. Ungani lisizwele lani inombolo ka okay ungazani yasichingela kubi kai okay kangako eh sibuye kuwe mama ke Mpofu eh usakhona ecingweni why is it that yes why is it that men are not too much interested in this family planning issue when it comes to their particular homes?
Okay, the reason why men are not interested in this family planning issue is because all they care about is their name being carried forward. Mm-hmm. So if the more children you have, the more your surname spreads and gets bigger and bigger. But not minding that the person who actually feels the brand of taking kids is the woman. So men, really, they are not interested. And usually they say it's up to the woman to use the family planning method, and why if they do not. That's why at the end of the day, you realize that men have got lots of kids out there, because sometimes he might think to go to his small house, doesn't use protection or any family planning method. The next thing, there is a kid. So they've got children everywhere because they have told themselves, or maybe it's part of socialization, that the one who uses contraceptives, and why is they do not do that? Mm. So it's more of an ego thing than anything to do with knowledge. All they want to do is to spread or to make their name get bigger and bigger. And they brag about that in bars. I've got how many kids? 128 kids. That's what we're saying. So imagine everyone, 128 kids having the same surname. And, you know, it makes a man feel good and big. That's the whole thing about that.
Mm. Of course, here is the story. It's a true story, by the way, for those who are doubting it. It was in the Herald, and that is on the 12th of this month. Mm-hmm. And I read, he has fathered 128 children with 15 wives, but he has not stopped marrying and manufacturing more children. For Mishek, Dr. Nyandoro, it is game on. Three of his wives are pregnant, and more could be pregnant by the end of this winter. Three new wives could join the family within a year if all goes according to plan. This can surely not be called a family, but a community. This, of course, is a piece by Isidro Gwamombe. He's a very brilliant writer.
Yes.
So he went to interview this gentleman, who says he's also a war veteran. Mm-hmm. And he said that, he got the inspiration to have many children from the comrades who died during the Liberation War. So he wants to replace them. Hence, he has got 128 children. Mm. Three women are pregnant, and he wants to marry three more.
That's massive. I mean, where was Mr. Chikwizo? So we'll get back to him.
Yeah,
they were outpaced here, I think.
Indeed. Mr. Chikwizo and Linda, please do stay on the line. We'll be back with you. And also, Timothy Sbanda, Rambori Parunare, Namkoma Mike, Rambemuri Parunare. Of course, for our radio listeners, we are streaming live. Simply go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. Stay tuned. This is Blessing Zulu.
And Nam keeps to be saying, stay tuned to Zimbabwe.
Lal ke minya gabtalit studio. Malkam goyita. The Voice of America.